Royal Dynasty
2023 nyika inova kwene vene vayo uyezve ichitongwa nevene vayo
5 million votes
mwari vanogadza vatungamiriri mudhara anotonga iwe zvimandiriri anenge vazara hativamiriri nekuti tinodawo vatungamiriri isu tinongomuda kadaro nekuti mudhara nenharo tarira munyika muvharo dhara dai manguramba mukadaro mukaramba makadaro tazinunguka mukaramba makadaro tazinunguka mukaramba makadaro tapungunuka mukaramba makadaro tapungunuka mukaramba makadaro tapungunuka mukaramba makadaro tapungunuka dhara wedu vanotonga dhara wedu vanotonga muzambiriri dhara wedu vanotonga dhara wedu vanotonga muzambiriri dhara wedu vanotonga mese mazihona dhara wedu vanotonga mese mazihona
amai nababa oye oye imakazaragari oye oye dhara anobata basa oye oye totemba naye dhara wedu amai nababa oye oye imakazaragari oye oye dhara anobata basa oye oye totemba naye dhara wedu dhara anobata basa oye oye dhara anorova basa oye oye dhara anopedza basa oye oye totemba naye dhara wedu dhara anorova basa oye oye dhara anopedza basa oye oye dhara anogona basa oye oye totemba naye dhara wedu
mudhara anoti basa manyeme gandiimbe vanhu vapende nekuti akakatende kumiri tiendere gandiimbe nekuti vanotonga mavea vea mazangisheni vari kukiyakiya vamwe vari kuzama kuvheyavheya asi tichavakunda pavheyavheya
takazarira kuhwina machinda apa mudhara mapinda
ndimi vacho vanomira pamamunya
apa mudhara magona
Royal Dynasty.